Triple V, Double T. Cigar music is in the building. Jinimbi have been bingo. Patayi muona taikwara no biga. Rest in peace akavigwa. Haidiwa nevanhu pasina kuriga. Kaya hinda itamari. Chegumi chemita ndichipo kuna mwari. Pageto avafare. Murisei mochka mari.
Wait till I'm rich.
Ndotenga zimota zinowaka zimbaizi. I'm rich. Ndikaitamari nimokwara nekombera. I'm rich. Ndotenga zimota zinowaka zimbaizi. I'm rich. Ndikaitamari nimokwara nekombera. I'm rich. Ndane mari yendege kugadzira chemba nopisika yega. Wait till I'm rich.
I'm rich.
Ndopeza my bitch. Mari nenge speech.
Kureba.
Gombare mari ndo ditch.
What is that?
Mota hoko se jaya.